Takawana minduro, minduro yokuti vakatambira zvichemo kana kuti vakatambira gwaro rakabva kwatiri, vari kuongorora kuti vangabatsira zvakaita sei. Asi zvatinoziva iyo zvino ndezvekuti vatokumbira Pretoria office neHarare office kuti vangakwanisa here kuvatsira pavanenge vakwanisa. VePretoria vatopinda munyika iyo zvino, pane musangano uchaitwa mangwana, ndedzime nyaya dzacho idzodzo dzichabatwa-batwa kuti toita sei.
Saka imi zvii zvamuri kuda kuti zvitariswe, zvamuchatarisirawo zvichakurukurwa pamusangano iwoyo mangwana?
Isusu kana vashandi vachishanda vasingapiwi horo, tiri kutarisira kuti kune unenge wachora kodzero ravo. Saka tinoda kuti zvibude pachena kuti National Railways sekwasi government company kana kuti kambani yehurumende zvinofanira kubuda pachena kuti iri kuchora kodzero remushandi.
Saka ivo veNational Railways kana hurumende vari kupinda here mumusangano iwoyo wamangwana?
Aiwa, musangano uyu ndisu tiri kupa nyaya yedu kune vekuairo vari muno muZimbabwe. Tange tisati tambogara navo, country office neanomirira airo ari kuSouth Africa, tange tisati tambogara navo tichivapira nyaya yedu. Manzwiro edu ndeyekuti vanenge vachibvunzwa kuti zviri kutaurwa neZCTU ndizvozvo here. Tange tisina kumbobvira tagara pasi navo, saka tiri kugara pasi navo tichivapa nyaya yetu, ivo ndivo vachazotaura kumusoro kuti ichokwati kuti vashandi vekurailway ndiwo mabatiro vari kuitwa nemanagement yerailway.